Vachitaura pamusangano webato ravo pamusangano waitwa mutafara muHarare East Constituency nhasi, amai mujuru vatikanzuro yeHarare yakundikana kuita basa migwagwa yaparara, vanhu havana mvura uye hapana chinoratidza kuti vari kubhadhara mari yemvura kana mitero. Vati makanzuro ari muHarare East ndeve MDCT uye mumiriri wenzvimbo iyi muNational Assembly vaTerence Mukupe ndeve ZANU-PF, uye zviri kuitika muHarare East zvinoreva kuti utungamiriri mukanzuro nemuparamende huri kukundikana kuita basa nema vatiwo vagari vemuHarare East ngavasiyane nemapato maviri aya musarudzo dzegore rino.
Isiri kuda kutaurira vanhu ava kuti musanyeperwe nana Chamisa, ndivo varidzi vekanzuro. Musanyeperwe nezano ina MP, ndivo vangadai nokuti vese vanopiwa mari ivava. Yokunzi mari iyi ngaibatsire chii mumataunship ishoma zvayo, asi kangationei pausoma hwayo payabatsira vanhu.
Amai mujuru vatiwo chimwe chikonzero chekusavhotera mapato maviri aya inyaya yekuti mapato aya anoita zvemhirizhonga. Vati bato ravo harifariri mhirizhonga inoitwa nemamwe mapato, icho chinova chikonzero chinoita kuti veruzhinji vafanire kuvhotera bato ravo.
Saka izvi zvevhaiorensi ndozvimwe zvatinosema MDC, ndozvatinosema zvakare kunyange paine zvakawanda kuZANU-PF. Mabatano kuridzira kurwisana kwevanhu.
Amai mujuru vakurudzira vanhu kuti vavhotere madzimai pazvinzvimbo zvese musarudzo, vachiti izvi ndizvo zvingasimudzire nyika. Vachakwikwidza vakamirira NPP musarudzo dzeNational Assembly muHarare East vaitai munyoro vati zvakakosha kuti vanhu vavhotere vanhu vanogara munzvimbo dzavanogara kwete vauyi.
Inini ndakazvipira kuzoshandira Harare East Constituency nekuti ndomamu ndinogara. Motikari yangu iri kufamba mazuva ese nechidhiraivha. Hama dzangu dziri munomu. Handisati pamba pangu hapana mvura for more than 10 years yekanzuro. Ende ndinotobatsirawo maneighbors nemvura yemugoo.
Vechidiki vebato reNPP vataura pamusangano wanhasi vati vakazvipira kuvhotera mai mujuru musarudzo, vachiti havana chivimbo nevatungamiriri vemamwe mapato anopikisa. MuHarare East mune vanhu vakawanda vabuda pachena kuti vanoda kumirira dunhu iri, uye vanosanganisira mutungamiriri wePDP Vatendai Biti, avo vachamirira MDC Alliance vaObert kuti veMDCT pamwe nenhengo yeparamende iripo vaTerence Mukupe veZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.